Vagari ava vari munzvimbo dzinosanganisira Chivende, Mudzimu, Doro, Kazangarare nedzimwe dzemudunhu iri. Vagari ava vanoti kuti munhu anyorwe mubhuku rekupiwa mbeu nefotereza anomanikidzwa kunyorwa mubhuku rebato rezanupf remusero maanogara. Mumwe mugari wekudoro asina kuda kuzivikanwa nezita asi ari sabhuku anoti vagari venzvimbo yake vari kuchishidzirwa vachinzi vachatsakatika kana nguva yasvika iyo isiri kutaurwa nenhengo dzavanoti dzebato rezanupf.
Munhu wese asiri kutriplec haasi kuwana chibvumbudzo, uyezve tichatora vanhusiku vetriplec vese sehanzii hatisi kunyora vane triplec mese triplec wese haasi kuwanapo. Vanhu vari kushaya vanhu vane fiye, uyezve nechikwata chiri kufamba chitaura totora vanhusiku vanhu vane fiye. Vanhu vane fiye.
Sabhuku ava vanoti vagari vakawanda vari kugara vachitya nekuswedera kuri kuita nguva yesarudzo sezvo vakamboona mhirizhonga yakaitika musarudzo dzemuna 2008.
Especially zvavafanira kuti vanhu tisi tenga tiri mapillars etriplec tinodo protection, nekuti kana tawana maintimidations yakatekuzotora sikuwa tinowana upa tinoenda patinonga tichitaura nhau dzedu dzichitambirwa tochengetedza. Kana kufamba kwakutochiza zvakangoenda kumashops wakutongobva kumashops pamwe neimwe nzira pamwe wakutobva wautsvaka mumwe munhu anokuperekedza pakutochiza.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mugari wekwamudzimu vatinashe gara ririmo vanoti nhengo dzebato rezanupf dziri kunetsa munzvimbo mavo dziri kutungamirirwa navafurango nyambakuwa avo vakambopika jere nenyaya dzemhirizhonga.
Kune gurupu rakatwenwa kugweru rinonzi fazi rina chairman warina anonzi Ndambakuwa. Saka Ndambakuwa anesa munhu tingangoti paward panenge pane munhu akamirira fazi. Saka munhu iyoyo anenge achinyora kuti vetriplec ndivapi, maopposition ndihapi, vanenge vachichidzira vanhu. Ivavo ndovari kutofamba vachitoti tirikuuraya, ivavo ndovari kufamba vachiti hatisi kuzokupa chokudya, hatisi kuzokupa zvakare mbeu dzepfumbudzo.
Asi vaNdambakuwa vanoti kunyange vaimbove shasha yezvibhakera havachisina simba rekurwa uye havanei nevanhu vebato rinopikisa.
Hapana ari kumbovhundutsirwa, hapana anogotaugwa, ende isu hatiunganidzi vanhu voyon information. Ndandorova maoko ndorova nyange ukasvika pandeindiri zvaivo pano pandigiri pana ukangouya uchida kumboexercise asi handinobva ngari bhozi handinamboita ripoti kumapurisa ekumhangarandarohwa.
Panyaya yekupiwa kwembeu nefotereza vaNdambakuwa vanoti nhengo dzebato retriplec ngadzikanganwe kuti dzinowana zvikwanisiro zvepfumvudza kubva kuhurumende zanupf nekuti mombe haiyamwise mwana wedhongi.
ZANUPF president vamunangagwa ED executives vakasarudzwa nezanupf havana kuvhotegwa neCCC patitika. Saka ka zvinhu zvinoitwa nemukuru yeuye ari kuita zvinhu zvezanupf haana zvimwe zvinhu zvaari kuita mukuru yeuya is bound by the structures of the card and the constitution of the card. Avo kana vachida ngavatengera nepetrani mvura to iri kungonaya ngavatengera kana dziri pfumbudza dziri kupfumbudzira mashizha ngavateme pfumbudza vaise pasi varime. Kana zviri zvezanupf zvongoita kuvanhu hameno inemi kwenyu mune madhongi nemombe hameno iwe pamwamwe indogara kumusha kwangu kune madhongi nemombe dhongi rinomwa pamombe here kana kuti mombe inomwa padhongi.
Asi mutauri webato rezanupf mudunhu remashonalandi west vanigel murambiwa vanoti pfumbudza chirongwa chehurumende chinotungamirwa nebazi rezvekurima kwete nebato rezanupf. Studio 7 akukwanisa kunzwa kugurukota rezvekurima vaAncius Jongwe Masuka sezvo tisina kukwanisa kuvabata panguva yataenda pamhepo. Chirongwa chehurumende chepfumbudza chinowanisa vagari mbeu nefotereza kuitira kuti varime senzira yekupedza nzara munyika. Vanhu vakawanda vanoti mbeu nefotereza yechirongwa chepfumbudza zvinhu zviri kupiwa nhengo dzebato rezanupf chete, asi zanupf inogara ichiramba mashoko aya. Zviri kuitika kumashonaland west zvinonziwo zviri kuitika mumatunhu akawanda munyika. Chirongwa chepfumbudza chakaparurwa zviri pamutemo mumwaka wekurima muna 2020 senzira yekubatsira varimi veminda midiki kuitira kuti vawane chikafu. Mumwaka wekurima gore rino chirongwa ichi chakabatsira misha inosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.